Nati tanga tine zvaunga zvevanhu zvanga zvakasangana muguta reMbulawayo zvichimacha vanhu vachimacha vachiradzidzira nerunyararo vachibva paCity Hall Car Park vachienda iko kaCostendi Square. Vanhu ava vanga vakawanda chaizvo, vanhu vakuru, vanhu vacheche, chembere, mayouth vese tanga tinavo vachiratidzira ivo kuti havafari nemabatirwo akaitwa nyaya yemaprepaid water meters, kuti kanzuri yavo yakangomuka umwe musi ichiti iyo yakuda kuvaisira maprepaid water meters. Chirongwa chacho ichocho havachidi zvachose, because chinovaunzira zvirwere, chinovaunzira kutambudzika kwakawandisa. Havana mabasa, mavhenda ari kutatanidzwa mumastreet, havasi kuda chirongwa chacho ichocho.
Vekanzura, makwanisa kusangana navo here kuvapa zvinyunyuto zvenyu?
Vekanzuru tasangana navo kakawanda. Takatosangana navo kakawandisa chaizvo tichivapa zvakasiyana-siyana. Takatombovapa mapetishini, takavapa even mapolicy, maalternative policies. Takanyora tichivapa, tichisangana navo pamisangano, tichionesana. Asi takaona isusu kuti pane nyaya isingabudi zvakanaka, pane kunyeperana kuripo, kuti makanzuru anoti taakurivhesa chinhu ichi achitaurira vanhu. Patakadzokera mukanzuru muchambers otangazve oti hatiri kuenderera mberi nechironga ichi, asi isusu takasangana akazvimirira oga, because tinayo information yacho. Takaenda tikaudza vanhu, and vanhu veMbulawayo vati aiwa tazviona, tatenda kuti mationesa nyaya iyi, and hatisi kuzobvuma zvachose, hatisi kuzozorora kusvikira vadini vamira chirongwa chavo ichi.